Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhatsi uri musi wechishanu mbudzi 3 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inozeiwa kumusangano weAfrican Union unoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights uyo uri kuitwa kuBanjul kuGambia. Mamwe makanzura emuchinoyi obatirana makano nekuda kwemigano yemawodi ari kushandiswa neboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Masangano akazvimirira oita misangano nevanotengesera mumigwagwa achivadzidzisa kukosha kwekunyoresa kuvhota pasi pechirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chiri kuitwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yanga iri mugango kumusangano weAfrican Union unoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights uyo uri kupembererawo makore makumi matatu Africa yatanga boka rinoona nezvekodzero dzevanhu iri. Nyaya dzakazeiwa pane zviri kuitika muZimbabwe inyaya yehurumende yekudzinga vanhu papurazi remanzou kumazowe kuti ripiwe kuna amai Grace Mugabe uye nyaya yekudzingwa basa zvisina kujeka kwemuchuchisi mukuru wehurumende Varei Gova. Mumakore apfuura Zimbabwe ndiyo inonzi yaigara iri mudariro ichipomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu asi zvinonzi zvave nani. Nyaya yekudzingwa basa kwavagoba yanga ichinzwikwawo mudariro pamusoro nhasi muHarare mushure mekunge sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights raendesa mutungamiri wenyika Robert Mugabe pamwe neJudiciary Services Commission kumatare vachiti vakatyora bumbiro remutemo. Masangano akawanda ekuZimbabwe anorwira kodzero dzevanhu kusanganisira Zimbabwe Lawyers for Human Rights ari kumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reInternational Jurists muAfrica vaArnold Tsunga ava vari kumusangano uyu.
Tiri kunoku inonzi African Commission on Human and People's Rights iri idare rakaumbwa nevatungamiriri vemuAfrica kuti ringe riri dare rinotarisa mamirire enyaya dzekodzero dzevanhu muAfrica yese zvichipindirana nekuti hurumende dzemuAfrica dziri kushandisa inonzi African Charter on Women and People's Rights riri bumbiro remuAfrica rekodzero kuti dzirikurishandisa sei nekuriremekedza sei munyaya dzematongerwe enyika. So zvimwe zvanga zvichiitika ndezvekuti vaemberera makore 30 ekubarwa kwesangano iri. Pamusoro pazvo ndobva wanyatsa kuongororawo kuti kodzero dzevanhu muAfrica yese hayo.
Tichitarisa panyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe, mungati zviri kuitawo zviri nani here?
Zimbabwe yataurwa papa nenhengo dzeZimbabwe Lawyers for Human Rights yadziriko and nekumo nhengo dzemapoka mamwe muZimbabwe. Chinhu chataurwa nakomishina vanove ndo vanotunga nyaya dzinenge dzapiwa mudare rino ndechekuti pakati pa 2005 ne 2009 Zimbabwe ndiyo yakaita nyaya dzakawanda kutsura nyika dzese dzakaunzwa kuAfrican Commission sedare regumosva. Saka zvinoreva kuti panguva iyoyo matare ezimosha emuzimbabwe anga asina tavigona kutonga nyaya nemvira dzinopa vanhu vemuzimbabwe confidence kana kuti chimiro chekuti ndikaenda kudare remuzimbabwe nyaya inotomika zvakanaka saka vanhu vanoza confidence nematare edu ezimosha emuzimbabwe vanga vakushimhanya kumatare ekunze asi pari zvino kuwamama 2013 kupera kumusoro vari kuti nyaya dzokubva kuzimbabwe dzaderera chaizvo
ko nyaya yekubviswawo kwemuchichisi mukuru wehurumende kana kuti prosecutor general yazeyiwawo here
kwataurwa futi saka vanyatsa kuona kuti nzira iri kuitwa yekuramba vachingobvisa prosecutor general asisi kupindirana neconstitution yedu bumbiro remutemo remuna 2013
Mukuru wesangano reInternational Jurists muAfrica vaArnold Tsunga vari parunare kuBanjul kuGambia vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe makanzura emuchinoi ave kubatirana makano nekuda kwemigano yemawodi ari kushandiswa neboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mutoro wedu enhau Atash Goriwa anotipa nyaya inotevera.
Makanzura ewadhi 5 ne13 muchinoi aya anopindana haachawirana nekuda kwemigano yakatarwa neZEC iyo yakaisa dzimwe nzvimbo dzemuwadhi 5 muwadhi 13. Vablesi Munyangaira vebato reMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai ndivo kanzura wewadhi 13, vasimba kanzo vebato reZANUPF ndivo kanzura wewadhi 5. Vakanzova vanoti havasi kufara nemigano yeZEC iyo vanoti yakabvisa dzimwe nzvimbo muwadhi mavo dzavanoti kune rutsigiro rwakaita kuti vakunde musarudzo yakavapinza muhofisi yeukanzera. Vakanzova vanoti havanzwisisi kuti ZEC inoisa migano iyi sei sarudzo dzisati dzaitwa uye kuti zviri kuitwa mamwe mawadzi zvichisiya mamwe. Vanyangaire vanove mumwe wemakanzura maviri chete ebato reMDCT pakati pemakanzura gumi nemashanu vanoti kunyange migano yeZEC yakakudza wadzi yavo vanotambira kutarwa kwemigano iyi. Vanyangaire vanoti kana vakanzova vasingafare nemigano yeZEC vanofanirwa kuendesa ZEC kumatare anoona nezvekusawirirana munyaya dzesarudzo.
Anganotoenda kuZEC kuti inwe ZEC apa makandiriga because inini hakusiti dayanga iri Nyangaero kanzura Nyangaero akaenda kauti iri MDC yakati ganhu rayo apa tiri kuwedzera wadhi yedu 13 better taita hazo shuwa it's very unfortunately MDC yapindira but iye neZEC ndiye anofanira kupedza neZEC yake.
Rimwe dambudziko ratekeshera mumawadzi akawanda ndere makanzura ari kuramba kupa vagare magwara nopupura panogara munhu vachida kupa vanhu vavanoziva kuti vanotsigira bato ravo. Vapalasi Vamveremo vanogara mumusha weruzhinji werujeko. Vamveremo vanoti vakanyimwa gwaro nemumiririri wakanzura wavo vachinzi vanopiwa nenhengo dzebato ravo. Vamveremo vanoti zvekusarudza vagari vekupa magwaro aya zvichaita kuti vanhu vakawanda vatadze kunyoresa kuvhota izvo zvichatyora kodzero dzavo dzekuvhota gore rinouya.
Gwaro rinokupa mvumo yekuti unonyoresa kuvhota rifanira kutorwa kunge tava kutovhota. Vanhu vanofanira kupiwa magwaro yavo pachena zvisina zvimhingamupini mukati.
Vanyangere vanoti makanzura ose anofanirwa kupa gwaro rinoratidza panogara munhu kuvagari vose zvisinei nekuti anotsigira bato ripi. Vanoti kupa gwaro rinoratidza kuti munhu anogara papi hazvireve kuti kuvhota.
Wauri kupa wacho kana 9 chomboti wapa vete kana 5000 ukaita 200 vamwe vese vasina kuvhota uchaziva kuti ndiani akuvhote uchaziva kuti ndiani vhote haisi kambei nyika iyi. Wauri kupa pepa pamwe asi kutombobuda kana nezvako asi abuda pepa chete mupepa pasipoti.
Mukuru weZEC mudunhu rematonal and west vaAusten Ndlovu vanoti ZEC haina kuuya nemigano mitsva asi kuti vari kutevedzera migano yakatarwa pachishandiswa huwandu hwevanhu pakuverengwa kwevanhu muna 2002 kana kuti census. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Atachi Goriwa.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota, masangano anoti Election Resource Center, Zim Rights ne Vendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET nasi aita musangano nevanotengesera mumigwagwa vanodarika makumi mashanu achivadzidzisa kukosha kwekunyoresa kuvhota pasi pechirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chiri kuitwa munyika. mukuru weviset vasamel wadzai vanoti urongwa vavari kuita uhu wakakosha zvikuru kunengo dzavo nekuti vamwe vavo vari kurega kuenda kunonyoresa kuvhota vachiti havana nguva yacho nekuda kwemabasa avanoita. Vanoti sezvo vanhu vakawanda vave kurarama nekuzviitira mabasa emaoko, zvakakosha kuti vanhu ivavo vadzidziswewo kodzero dzavo mukusarudza vatungamiri vavanoda, asi zvichitangira mukunyoresa kuti vazokwanisa kuvhota. Masangano aya nezuro akaita mumwe musangano wakadai muHarare uye ari kutarisirwa kuita mumwe mangwana asati aenda kune mamwe maguta. Ngatinzwei hurukuro yataita navawadzai pamusoro penyaya iyi.
Musangano wakaita uyu wanga wakanangana nenyaya yesarudzo dziri kuuya nekuye. Wakanangana nekuti mamemba edu mavhenda akwanise kunge achipatisipeta especially mubiometric voter registration process rakatanga iyi kuti vaende neuwandu hwavo vakwanise kupatisipeta, uyezve kuti vakwanise kuwanawo information inovabatsira kugadzirisa chero vakasangana nematambudziko pakurekisa kwavanenge vachiita, vawane information yekuzvibatsira iwo nokubatsira vamwe ruzhinji rwezimbabwe makastomers avo anouya achingotenga pavari everyday. Tinomatii masplit conversation akalonja iwaya.
Idzo nhengo dzenyu dziri kutambira sei urongwa ihwohwu?
Nhengo dzedu dziri kufara, vafara, vatembera, vakati ndo zvavanga vakamirira nokuti mukana wavachawana wokuti pavanoenda kundovhota vanovhota vari from an informed point of view. Zvinoreva kuti vanenge vane information yese yekuziva kuti munhu vandofanwa kuvhotera ndiani ende zvii zvaakamboita chii chatingaita kuti tiwane kuvhotera munhu anotibatsira paurongwa hwatinahwo semavhenda.
Sei mazofunga kuda kuvadzidzisa pamusoro penyaya yekurejista iyoyi asi kune masangano akawanda ekuti vanogona kuwana ruzivo?
Isu taona sekuti seboka namba chedu ndechekuti mamembers edu aparticipate munyaya dzese dzinoita nezvenyika ino, zvingava zveikonomi, zvingava zveparamende, zvingava zvemariyo zvesarudzezi. Saka tingozadzisa chatakaita patakatanga boka redu resistance kuti tapatsira mamembers edu kuti aparticipate muurongwa hwese ihwohwo. Saka ndozvatingoita, tingozadzisa dozore dzatakapomera seboka.
Muchaenda kunoita misangano yakadai kupi zvakare?
Tichibuda muno muHarare tinanga takaenda kwaMutare, tibva kwaMutare tinoenda kuMasvingo, tibva kuenda kuLawari. Tarisiro yedu ndeyekupake maguta ose mahombe, tapedza maguta ose mahombe kana nguva ichitendera toenda kumagrowth point nedzimwe nzvimbo dziri kumamisha.
Avanga vari mukuru wesangano reviset rinomirira vanotengesera mumigwagwa vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi Makonde Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishava Nengezi, Zvishava Nerunde. Kutimuzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume wekunije anoti ndiye akawana mitumbi mitatu yemauto yeAmerica mana akaurayiwa munije mwedzi wapera. Anoti mitumbi iyi yaive izere neropa uye isina kusimira uniform dzechiuto. Adamo Babaka audza French to Africa ye Voice of America kuti ndiye akaveve kutanga kuwana mitumbi iyi zvichitevera kurwisana kwakaitika musi wa4 Gumiguru pakati pemauto yeAmerica nevanopfurikidza mwero vakawa hwandira kumawirira kwemisha yetongotongo muNiger makare. Nhengo dzedare reparamende reAmerica dzechidzimai dzine chitsama dzaudza sangano renhau reAssociated Press nhasi kuti dzakashungurudzwa nevamwe vadzi vechirume muzviitiko zvakaitika mumakore akawanda apfuura, asi dzaramba kufumura vanhurume ava nemazita. Chimwe chizvarwa chekuAmerica muzvare Martha O'Donovan vasungwa nemapurisa muHarare nhasi mangwanani vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye kuedza kupidigura hurumende yava Mugabe. Gweta ramuzvare O'Donovan vaObey Shaver vaudza Studio 7 kuti muzvare O'Donovan vacharara muusungwa uye vachamiswa pamberi pedare mangwana. Muzvare O'Donovan vari munyika zviri pamutemo uye vari kushanda nesangano rakazvimirira roga remagamba Network Trust iro rinoburitsa padande mutande zvirongwa zvemagamba TV. Vashava vanoti muzvare O'Donovan vakapiwa mvume yekushanda muZimbabwe nehurumende iyo ichapera gore rinouya muna kukadzi. Kusungwa kwechizvarwa cheAmerica uku kuri kutevera kusungwa kwevarume vaviri kunyanga svondo rino vachipomerwa mhosva yekutuka vaMugabe. Vamwe vanoti kusungwa kwevanhu uku kune chekuita nekuvambwa kwebazidzva recyber security iro rakanangana nekuongorora zvinoitika panhare mbozha nepamadande mutande. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata vashava avanoti muzvara O'Donovan vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa.
Vari kutarisana nemhosva dzinenge mbiri, yokutanga yokuti vakazvidza ofisi yemutungamiri wehurumende kana kuti vakazvidza mutungamiri wenyika, ndo yokutanga iyoyo. Yechipiri yaakatarisana nayo ndeyekuti iye ari kuedza kupandukira hurumende kana kuti kudugura hurumende yakasarudzwa zviri pamutemo achishandisa nzira dziri kunze kwomutemo. Zvinonzi mukuita izvi akavamba maorganizations akaita sana magamba trust nemumwewo munyori anonzi Matigari waari zita raari kushandisa akawanda naro iri nzira yekudugura hurumende nechisimba.
Uko semaziviro enyu musungwa anga ari munyika zviri pamutemo anga achiitei sekuziva kwenyu?
Chokwadi, musungwa ari munyika zviri pamutemo akatopuwa magwaro nehurumende yekuti ange achisevenza basa muno muZimbabwe kusvika gore rinouya mumwaka wakukadzi.
Saka akapuwa mvumo yekuti ange achishanda basa ripi?
Akapuwa mvumo yekuti ange achishanda basa ari project manager uboka iro rinonzi magamba Network Trust iro rava kuti rakaumbwa nechinangwa chekudugura hurumende nechisimba, zvinovawo zvakatyamadza uyo wandiri kumiririra kana kuti musungwa ari zvino.
Avanga vari vaObey Shaver vanovegweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ndo vari kumirira chizvarwa cheAmerica chasungwa nhasi muHarare. Muzvare Martha O'Donovan vari parunare muHarare makare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, muzinda weAmerica muZimbabwe unoti uri kuziva zviri kuitika kuna muzvare O'Donovan. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe vaDavid Magwaya vati vari kuita zvose zvavanogona kuona kuti kodzero dzamuzvara O'Donovan dzachengetedzwa. Tanonoka hwando weStudio 7 abata mumwe vakavamba magamba Network Trust vatonga emakawa kuti tinzwewo maonero avo.
I am a detective from the CID department here, Law and Order, Maxine Ano na 5 ndobva vatora mata achiti it's in relation with the tweet that she had posted. Vakaila kutama charges up until close to around 3. Vakazoti, it was undermining or insulting the office of the president.
Oh, vaka vato mfigira?
That seems the atinatatiro yukutacha relief kwa nasi. But my lawyer zedanae, ndi vangu achiti varukuda kuti aende pamberi pematare mangwana.
Mwasa dharu kupomerwa dzaka mira sei?
Information yimwe yazouya after vapa kuti undermining the office of the president. Vazoti conspiring to overthrow a constitutionally elected government. Vachiti anzaka set up magamba network, open pali ne Twitter account ya Mati Gare, wacho waka Twitter as the original charge of fame.
Iyi mwasa yazouya oma mushure?
Yatozouya tato mbugudita shokore kuti machaji zapiwe kubato tipa mwosha nyawani.
Mungwe wakavamba Magamba TV, watonga ya makawa, washitaura na tanono kawandewe Studio 7.
America irikushishikana nezviito zveIran kusanganisa kukanganisa kwayo mamiriro ezvinhu munyika dzekumabvazuva. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati hurumende yeIran ihurumende inopfurikidza mwero nokuti Iran yave nemakore mazhinji ichishungurudza vanhu vayo. Iran inyika ine midzi netsika dzinoyemurika, asi vanhu vemuIran vatambudzika kusvika pekushaya chokutarisira nepamusaka pekudzvanyirirwa nevatongi vavo, avo vanokonzera nyonga nyoka nokusawirirana mudunhu ravo nekutsvaga kurisana nevamwe. Kunetswa kwevanhu vemuIran nehurumende yavo kunoonekwa mumabatiro ari kuitwa chizvarwa cheIran chiremba Ahmadreza Djalali nyanzvi mukurapa vachangokuvara. Musi waGumi Guru 21, vaDjalali vakatongerwa kufa nedare redzimhosva reIran vachipomerwa mhosva yokusora. Sangano rinoona nezvekodzero nemabatirwo evanhu reAmnesty International rakashora matongerwo akaitwa vaDjalali avo vange vava kugara kuSweden asi vange vachidzidzisa nezvekurapa vachangokuvara paUniversity yeTehran. Chiremba ava vakasungwa muna Kabvumbi 2016 vakapfigirwa mavaigara vega kwemwedzi mizhinji vachiramidzwa kuona gweta uye vakamanikidzwa kubvuma mhosva yavasina kupara. Vanoongorora nezvekodzero dzevanhu vekuIran amai Asma Jahangi vakashora zvikuru kutongerwa rufu kwavaDjalali vakaudza United Nations zvizhinji zvakaipa zvinoitwa kune avo vari muIran vanoedza kurwira kodzero dzevanhu kusanganisa vanorwira kodzero dzevashandi, dzevanhukadzi, vatori venhau neavo vanoita basa ravo pamadande mutande. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vanoti hurumende dzakaipisisa ndidzo dzinodzvanyirira kodzero dzevanhu. VaPence vakasimbisa kuti America icharamba ichitaura pese panenge pachichorwa kodzero dzevanhu. America inoti Iran inofanira kutevedza mitemo yepasi pose kuti vanhu vese vemuIran vawane kodzero dzavo. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Maaverengerwa neni Tanono Kahwande.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe tichitepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zviri kutungamira mumakundano eCastle Lager Premier Soccer League zvatarisana nemitambo mikukutu, apo makundano aya asara nemitambo mitatu chete kuti asvike kwamvura yacheka makumbo. Michael Kariati anotipanya iye.
Chikwata chiri kutungamira makwikwi eCastle Lager Premier Soccer League Chengezi Platinum Stars chayambirwa kuti chisadherere Bantu Rovers kana kuti vanozoyuka bako vanaiwa mumutambo wavo muRuveve Stadium nesvondo wapera. Vengezi vari kufara zvikuru mushure mekunge chikwata chavo chakarova Dynamos 2-0 svondo rapera, zvekuti mumwe mutsigiri mukuru wechikwata ichi vaJustice Rezin Banda vanoti havasi kutarisa zvana Bantu Rovers vachiti ivo vatotora mapoints ese matatu kare. VaJustice Banda vanoti vachange vari mubulawayo kuenderera mberi nemhemberero yavo mushure mekudambura Dynamos iyo inocheverwa nechaunga. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vachaona Masekesa vanoti madamburo asafarisise zvekufunga kuti vakatokunda kare nekuti zvikwata zvakamira sepane Bantu Rovers zvine ngozi. Izvi zvatsimirwa zvekare nemumwe mutsigiri wenhabvu vaMishek Chisale avo vati nhabvu pasi rese yatsanduka zvikuru zvekuti hapasisina chikwata chinonzi chidiki zvekuti mitambo yave kufamba nepanenge pasingatarisirwe.
Bhora mazuva ano nyaya iripo ndeyekuti bhora harisina anonzi magiants, masurprises anokuwanika kwese kwese.
Ngezi ndiyo iri kutungamira makundano aya nezvibodzwa sezvo yakaenzana pamapoints makumi matanhatu neFC Platinum. Asi zvikwata zviviri izvi zvakasiya Chicken Inn iyo yatamba nhasi masikati nepoint imwe chete. Chicken Inn yarova Cholocho Pirates 1-0. Asi kugona kunenge kudada kana kuti FC Platinum ine mutambo wakaomawo zvikuru kunyange hazvo iri pamusha Mandava Stadium mangwana neZPC Kariba. ZPC Kariba iyo ine mapoints makumi mana nerimwe chete iri kudawo kutora mapoints ese matatu kuitira kuti isuduruke kubva muzvikwata zvakatarisana nekubuda muPSL. Sezvakangoitawo FC Platinum, Dynamos iyo iri pachinzvimbo chechina mapoints maviri pasi pengezi neFC Platinum iri pamusha muNational Sports Stadium nechapungu nesondo. Kunyange hazvo chitima chavo chakambomiswa kumhondorongezi apo Dynamos yakarohwa nengezi Platinum Stars, mutsigiri wechikwata ichi vaIgnatius Muchena vanoti chapungu vanoirova.
Dynamos inohwina ende tuzohwina chete.
Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Black Rhinos vs Shabani, Yada vs Blue City, Wange vs Islanders, Triangle vs Harare City. Mune mumwe mutambo watambwa nhasi masikati, Capes United yakunda Haumine 1-0 kuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na 8 PM tiri kutaura nezvemamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nemusangano wava Mugabe nevechidiki vebato ravo reZANU PF uri kuitwa kuBulawayo mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inozeyiwa kumusangano weAfrican Union unoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu kana kuti African Commission on Human and People's Rights uyo uri kuitwa kuBanjul kuGambia. Mamwe makanzura emuchinhoyi obatirana makano nekuda kwemiganho yemaward ari kushandiswa neboka reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Masangano akazvimirira oita misangano nevanotengesera migwagwa achivadzidzisa kukosha kwekunyoresa kuvhota pasi pechirongwa cheZimbabwe Electoral Commission chiri kuitwa munyika cheBVR. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, nichiti muve nekupera kwesvondo kwakanaka. Ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku